Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechina kukadzi 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvinhu zvikanonoka kuitika. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu vanoti vari kutambira danho rakatorwa nebato ravo rekuvabvisa pachigaro chavo vachiti naivowo vainge vasvika zera rekuti vange vachisiya kuve nhengo yevechidiki mubato iri. Vatsenengamo vanotiwo havasi kuzoenda kuchikoro chechitepo School of Ideology uko vakanzi vanofanirwa kunodzidziswa nezvegwara remusangano. Vanoti kana kuri kunzi vaenda kuchikoro ikoko vanofanirwa kutoenda kwose mudzidzisi kwete semwana wechikoro, vachiti maonero avo ndeyekuti vacho vari kuti vanofanirwa kuenda kuchikoro ndo vakatofanira kudzokera kunodzidziswa gwara remusangano. Vatsenengamo vakamiswa kuve nhengo kumwe nechigaro mubato reZanu PF pamwe chete nevaive munyori muboka revechidiki vapupuraito Garepi navaLouis Matutu mushure mekunge vafumura mazita evamwe vana muzvinabhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori uhwa vanoti hwauraya nyika. Vana muzvinabhizimusi vakadongwa nemazita vanoti muridzi weSakunda Holdings iyo iri kuwanisa nyika mafuta edzimotokari vakuda kwasheta gwirei, sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, pamwe nemuridzi weGreenfuel waBilly Rotenberg. Vatatu ava vakanzi vacharamba vari nhengo dzeZanu PF kwemwedzi gumi nemiviri yavachange vakamiswa kubata zvigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamo pamusoro penyaya iyi.
Handina pandakaita dambudziko nedanho ravakatora rekuti vange vachitibvisa pazvigaro, nekuti ini kutanga mazuva atarikosa namuchayeuka pakambofamba shoko rekuti ndakanga ndanyora gwaro rekuti ndava kuzvipira kusiya basa rekuva tete wemusangano kune vechidiki. Saka ndiri munhu akanga akagadzirira kuti ndisiye basa kubandiko revechidiki, ndava kuzvipira hangu kuti no ndikwanise kuenda kune rimwe bandiko revanhu vakuru. Saka pavatora danho ravo rekuti no vanotisiyisa mabasa hazvina kumbondikahadza, uye ndo chikonzero nei makaona takanga tazvipira kubva pamuzinda webato tichinoturira mashoko edu kunzvimbo isina chekuita nebato. Ndokusaka zvakare makaona takanga tasvika panzvimbo yekuti no hatisi kushandisa zvigaro zvedu zvekumusangano kutaura mashoko edu, nekuti taizviziva kuti mukati medu mune vamwe vanhu vabatwa neiwayo hatisi kududza kuti makateo.
Takaonawo bato richiti munofanira kuendeswa kuchikoro kuti munge muchidzidziswa nezvegwara remusangano. Makatambira sei danho iri?
Zvakandishamisa kuti vakuru vemusangano vangataura shoko rekuti isu nekuti tadoma mabasa ari kuitwa eumbavha, ugororo neukopokopo tonzi tiendeswe kuchikoro chechitipa ideological college. Zvinongotaridza bedzi kuti mukati nevatungamiriri vedu vatiinawo musangano ivo pachavo ndivo vatorasa gwara, nekuti vari kuzvipira kuprotekta kana kuti kudzivirira mbavha vachirega nyika ichitambudzwa, vanhu vachitambudzwa saizvozvo. Saka ndakati inini handisi kuzomboenda kuchitepo ideological college, nekuti kana kwandakaita danho rekuti tinofanira kurwisa mabasa eumbavha neugororo nechindingo venyuti munyika kutotaridza kuti ndinoziva chakanakira nyika uye ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu ndanga ndiri kutotaura nevamwe kuti dai zvanga zvichitobvira ndini ndaifanira kutoenda kunoita mudzidzisi wegwara remusangano uye negwara renyika kuti tepo dan kuti ivo vari kutadza kuziva kuti nyika inoda kuchengetwa nhaka yevana inoda kuchengetwa ndivo vangaudze isu kuti tiende kuchitepo idiological college
pane vamwe vatsenengamo vari kuti maitiro amakaita hanzi pane vari kushandisai munoti
mashoko enhema iwayo mukoma ekuti vanhu vangati tine vanhu vari kutishandisa nekuti kana mukacherechedza ini ndakataura kare kuti ndadarikidza makore ekunge ndiri mubandiko revechidiki ndichiti ndava ne 37 years kureva kuti ndiri samusha ndiri baba hongu kubato ndinenge ndichinzi wevechidiki but kumba kwandinenge ndabva vana vangu vanenge vachiziva kuti baba vedu vabuda uye kana kumadzitezvara havambondifoneri vachiti kana paita dambudziko fonerai muyuti vanotifonerai mukwasha kureva kuti ndava munhu mukuru
vanga vari vaimbo vemurongi vemisangano muboka revechidiki rezanu PF vagodfrey tsenengamo vari parunare muHarare nestudio 7 Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. VaTrump vakaponeswa munyaya idzi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party idzo dzakavhota dzichiramba kuti vawani kuvaine mhosva. Nhengo imwe chete yebato iri vaMitt Romney ndiwo chete vakavhotera kuti vaTrump vawani kuvaine mhosva. Nhengo dzose dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakavhotawo dzichiroverera vaTrump nemhosva asi dzaive shoma zvichienzaniswa nenhengo dzeRepublican Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Moses Romano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti hazvina kufamba zvakanaka bani kuti hapana mawitness akadainzwa munyaya akarambidzwa. Kuti auye kuzopa umbo hwakanga uchiuziwa pamusoro sezvakanga zvichinziwa Trump wakanga wakanganisa. Saka ndiri kuona kuti kungoramba wachishandisa chisimba hapana kunyatsotongwa kwakanaka ba nekuti hapana ba uchapupu hwakapuwa hunorangidza kuti wane mhosva yawakaita dai wakanga wadainza vanhu waiziva zvawaida kutaura ndaifungidzira kuti aida tichitaura kuti wakaregererwa zvakanaka uye hawana mhosva ba. Zvino pari zvino tinongona kunge kushandisa kwechisimba kwekuti warege kuzotongwa zvakanaka.
Imi munoona sei takatarisa mabatirwo akaitwa nyaya iyi nemademocrats nemarepublican nemuno muAmerica?
Ndinoona kuti mademocrats akaita zvakanaka nekuti wanenge wachitiwo mutungamiriri wenyika haasi pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Avowo marepublicans ndinoona kuti wakaita zvekudzvinyirira nekuti ndo wakawanda musenate yakazoti waTrump wana bamhosva. Saka ndinongoona kunge vanhu vari kuti iclub iri pamwe chete kuti mumwe wedu haanganziba ane mhosva obva aregererwa nemarepublicans. Ndo maonero angu iyayo.
Vamwewo vari kuti ivo vakaona kunge zvanga zviri kuitwa ipapo ndo zvinofanira kuitwa pautongo hwejechetere kuti munhu anokwanisa kusimuka achitaura iye kuti ini zvakati handisi kubvumirana nazvo angave ari murepublican kana mudemokrati asina chaanozoitwa mushure mekunge ataura izvi. Munoona seizvi?
Ndinoona ndo zvakanakisisa izvozvo. Zvinofadza nekuti munhu anofanira kuti atsanangure zvaanenge achiona freedom of speech. Inoreva kuti munhu anotaura zvaanotaura pasina chinozoitwa ba kune munhu anenge ataura. Izvozvo dai zvikaramba zvichiitika zvinokurudzirwa kuti vanhu vataure vakasununguka vasingatyeba uye pasina kuvhundutsirwa ba kunouya.
Tingaona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe tinodzidza kuti watungamiriri wenyika wanofanira kuti wagova responsible kune nyika yavo accountable kuna vanhu vanenge vakavasarudza. Hapana ba anenge ari pamusoro pemutemo wenyika. Mutemo wenyika ndio unofanira kutonga. Vanouya vachitonga vachisarudzwa vanofanira kuva vari pasi pemutemo ivowo. Zimbabwe ine zvekudzidzawo zvekuti watungamiriri wenyika havafaniri kuva vari pamusoro pemutemo yenyika. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vese wagotaura vakasununguka zvavanenge vachida kutaura pamusoro penyika uye pasina ba kutya kana kutyisidzirwa kunozoita kuna vanhu vanenge vataura.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Moses Romano, vachitaura vari parunare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakare kuChina kusanganisira zviri kudzidza kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. China inotiwo iri kutora matanho kuitira kuti Zimbabwe isaite munhu anobatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mumushure memusangano wavaita negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo, mutevedzeri womiriri weChina muZimbabwe vaZhao Bosheng, vati parizvino vasati vaona shoko rekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawirwa netsaona yecoronavirus iyi. VaBosheng vati nyika yavo iri kuita zvose zvaingagona kuchengetedza vairuzhinji vari munyika yavo.
They are safe and sound and well taken good care of. Just this morning, I had a telephone conversation with the minister counselor of Zimbabwe.
Vakachengetedzeka huye vane utano. Ndataura nemumiriri weZimbabwe kuChina akandiudza kuti haasati awana shoko rekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chatichawana dambudziko. Kwaiswa nhamba dzerunhare dzakangomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vashandise vakasangana nedambudziko.
Just handle and deal with the concerns of Zimbabwe nationals and students.
VaBosheng vatiwo mukuedza kuona kuti chirwere checoronavirus hachisviki muZimbabwe, vari kukurudzira zvizvarwa zvekunyika yavo kuti zvimbomira kushanyira Zimbabwe. Vatiwo vanenge vauya vari kuvachengetedza kwemazuva 14 kuti vasasangana neveruzhinji.
We have already sent out the consular notices to the Chinese.
Tatataurana nevanhu vedu kuChina vatichakurudzira kusauya muZimbabwe kuitira kuti tichengetedze utano hwevanhu vemuno. Kune avo vanenge vauya tinovachengeta kwemazuva 14 vasati vasangana nevamwe.
We also say that we ask them if some Chinese nationals come to Zimbabwe now, they have to be self-quarantined.
Vamoyo vatenda zvikuru matanho ari kutorwa neChina mukuedza kudzivirira kuti coronavirus isapinda muZimbabwe. Vamoyo vati vari kuwana rubatsiro rwakawanda vakatiwo China yazvipirawo kubatsira Zimbabwe kugadzirisa nzvimbo dzakatarwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi vachengeterwe.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading our isolation facilities.
Tine mufaro kuti vazvipira kutibatsira kugadziridza nzvimbo dzatakapatsanura kunoenda vane zvirwere zvinotapuriranwa kwatakati ndokuchaenda vanobatwa nechirwere ichi.
In the improvement of the isolation.
Kusvika pari nhasi, vanhu vanosvika 560 varasikirwa neupenyu nekuda kwecoronavirus, uye vanhu vanosvika 24 vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vaudza Studio 7 parunhare kuti zvakakosha kana China ichigadzira kubatsira Zimbabwe sezvo isina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Vamoyo vazivisawo kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo vanhu vanodarika 900 vari kuongororwa kana vakabatwa nechirwere ichi. Vamoyo vatiwo vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira kuenda kuChina pamwe nekune dzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi. Dzimwe dzenyika dzave necoronavirus dzinosanganisira Malaysia, France, Canada, Belgium, Malaysia, America, German, Britain, Japan nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevarume makumi mana nevanomwe vari kupomerwa mhosva yekuita zvehungochani muNigeria kwambomiswa zvakare kechitatu sezvo chapupu chisina kuenda kudare. Nyaya iyi yakatanga kupinda mudare muNigeria muna 2014. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vari kushanyira muzinda weWhite House nhasi uko vachakurukura nezvekutengeserana kwakasununguka nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Danho rakatorwa nebato reZANU PF rekumbomisa nhengo nhatu dzeboka revechidiki kuve nezvigaro mubato kwemwedzi gumi nemiviri mushure mekufumura uori rinonzi nevamwe rinosiya bato riri kutonga iri rave pakaipa sezvo richiita serinopanicha vanenge vafumura uori. Vamwewo ndo vanoti vatatu ava vaikodzera kudzingwa mubato sezvo vakashandisa nzira dziri kunze kwegwara rebato mukufumura kwavakaita vana muzvinabhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori. Vatatu vakamiswa basa vanoti vaive mutungamiri wevechidiki vapupuraito Garepi, mutevedzeri wavo vaLouis Matutu pamwe navaGodfrey Tsenengamu ava vaive munyori anoona nezvegwara remusangano. Vechidiki ava vanonzi nebato reZANU PF vakarasa hunhu mushure mekunge vadoma vakuda kwasheta Gwirei vanove mukuru weSakunda Holdings vaBilly Rotenberg veGreen Fuel pamwe navatafadzwa Musarara vanovesa chigaro weGreen Millers Association sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki muZANU PF vatafadzwa Mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei danho rakatorwa nebato ravo.
Chekutanga chandinongoda kuti vana vemunyika yeZimbabwe nepasorosi vazive ndechekuti vakomana ava vanga vari vatungamiriri veyouth league havana kudzingirwa kuti vataura mashoko anopikisana neuori, havana kudzingirwa kumuhura kana kutuka uori, vadzingirwa approach kana kuti nziya yavakashandisa kurwisana yauori. Ndokunga munotondera kuti vakomana ava vakamboita futi press conference nevatori venhau vakataura masevanhu vakawanda wanda nyaya idzodzo hadzinakwa dzakadzisvika. Saka vakuru vakamboti ko nyaya iyi yamunoita iyo kunodoma mazita evanhu wedza kuti vaita uori kana kuti havana, but handiyo nzira inoshandiswa kurwisa uori. Umwe noumwe bato rimwe nerimwe kana chipoka nechimwe chango mukachongotanga kungodaidzira mazita kuti hingari kuita uori chimwe chonodaidzira uko ndiyo here nzira yekurwisa uori yatinayo? Aiwa haisiyo. Saka ndicho vatungamiri vemusangano uyitsai nenyaya dzenyu mumusangano nekuti izvi zvamunoita zvekunoita muchibudisa mazita evanhu panze moti ndo vari kuita uori, vanhu vaya vakazoonekwa kuti havana mhosva zvinosiya musangano uri papi.
Vamaguhu, munotii nedanho rakatorwa neZANU PF?
Chekutanga ndinoti varume vaviri ava vakafumura uri watinongoziva hedu tese vanhu vanofanira kuti varemekedzwe nekuti vakatora danho rinokwanisa even kukanganisa upenyu hwavo ivo. But chinhu chinonyadzisa kuti Politburo yeZANU PF haina kuda kana kutomboita ongororo yekuti zvataurwa nevanhu ava zvingave zviine chokwadi here kana kuti ndezvemanyepo. Havana kumirira izvozvo, vakabva vatomhanya kunovasuspenda mumusangano. Tadaidzirwa nyoka kunzi mumba mapinda nyoka, vanhu votora miti votanga kurova nyoka iya. Iwoneko uchidonhedza misodzi, uri kuchenei? Une ukama nenyoka here? Mwana wako here ari kupondwa? Saka ZANU PF yaratidza kuti vanhu ava vanovaziva, uye vamunangagwa varatidza kuti ndivo Archbishop vari kuodhina mbavha nemhondi dziri kuparadza ikonomi yeZimbabwe.
Vamugwadi, munoti
nyaya isiri kunzwisa havo yokuti vamatutu nevanematsenengamu navatogarepa havasivo nhengo dzemusangano kana maZimbabwens atanga kutaura nezvecorruption. Munhu wese hakuna munhu angadifenda corruption nekuti corruption inoita kuti mukana iwandire kumusoro setsvimbo asi pazasi vana vachinonga svosvo nemuromo. Saka hakuna munhu angakwanisa kumira achiti aiwa corruption ngairambe iriko.
asi pavari kupota chete ndepokuti kunyangwe ivo vamunangagwa vanotaura kuti corruption ngaiitirwe pasi uye ngairwise hurumende yayo inofanira kurwiswa kuore, asi havana kumbotirwa musangano nyaya iyoyo. Vachiwenga vamuhadhi vatungamiriri vose at every level, kunyangwe nesu tikutaura pano kuti pasi nehuori ngahudzingwe mumusangano, mungava muhurumende kana mungava mumaprivate sectors nemumasocieties nesima tinogara ngatidzidzire huori, hazvidzingisiri musangano izvozvo. Asi chinozvidzingisa musangano ndechekungoti munhu wanodrafta list rake pamwe uzvida uri kumba ungoti vajonga kandemiri natoita serenya apo panze mangwana vajonga kandemiri voonekwa pamwe havana mhosva yavapara. Zvinosiya musangano papi? Zvingaitawo here kana ndimbe? Uye imwe nyaya yavakadzingirwa nekuti vakataura ivo papress conference kuti takazvimiririra tambosiya mabhachi emusangano pasi. Hakuna ndiziriye ZANU-P F pakamboitika dambudziko rekuti munhu unoti kana kuti pakaita samai muchinguri kana ivo president voti nhasi ndakumbotaura ndakazvimirira somwana wokwamapanzure ndakumbosiya majaketi rangu romusangano ndovambotaura ndakangozvimiriravo. Nyaya iyoyo ndo yavakakanganisa nokuti haungasi basa vawakapiwa nemusangano woti ndakumborisiya ndakuita zvangu.
Regaitinzwe kuna vamaguu, chii chakaitawo kuti vakomana havasangoenda kana kumapurisa nemazita yaya kana kwekuyo kuZimbabwe Anti-Corruption Commission?
Vanozviziva kuti muZimbabwe munhu anoita huori kana kuponda chaiko muzita reZANU-P F hauna kwaunonomhanara nyaya yacho. Saka chavakaita vakomana ava chachiri chekutaurira veruzhinji kuti ndidzo mbavha dzaparadza nyika, asi hachisi chinhu chitsva chavanga vachitaura. Saka huori hunozikanwa, president varimo mazviri. Ndosaka vakomana ava vakaona kuti hatingaende kunomhangarira president kuna president wacho. Rega tiudze vana veZimbabwe kuti veduve nyika yapera nemakoronira aya. Ndosaka vakaita go public, hanzi kambudzi kazvarire pane vanhu kunzi nditandirwe imbwa, kuenda kunoshambadza pane vanhu kuti kana pakava nechichaitika moziva kuti inyaya yekuti tafumura mbavha idzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki muZANU-P F vatafadzwa mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunare muhurukuru yanga ichikokerwa neStudio 7. Mukuenderera mberi nekuongorora kwatiri kuita dambudziko renzara yakatarisana nenyika, vamwe vagari vemudhorobha reNorton vanoti nhamo yapfunya chisero munharaunda yavo sezvo vasina zvekudya. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munhu akasvika pamusika wekatanga muNorton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove, madomasi, muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba. Asi havasi vese vagari vemuNorton vari kukwanisa kutenga chikafu sezvo vamwe vakaita samai Mary Garapasi, avo vanogara nemurume wavo anorwara, pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri, vachiti vari kukanga waya.
Varume vangu ava vakastroka ndokurohwa njere, havaoni, havatauri papa zviya zvokuita nyaya, kudya havadyi zviya zvokuti unotiwo munhu adya. Chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi sipo chaiyo inondinetsa. Ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingire. Ipapa vanozviitira mapamba, handikwanisi kuti nditenge mapamba acho.
Amai Garapasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo.
Bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15. Ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsigwawo nevanondibatsira, shamwari ndodzovanzozvibatsira. Kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo handinawo chokubata, vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura. Izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete haana.
Amai Garapasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka sezvo akaremara mitezo.
Hapana, vationgovapa sadza iroro, hapana chimwe chandingakwanisa kuvapa isadza izvo chako. Dai vaitaura vaivabvunza kuti sekuri mambomweivo chokuti mungaita utano, rinongova sadza. Sadza racho ranga riri mavheji, mavheji acho kwandakanga ndaendavoko ndatagwawo nemota kunhamo, ndokwandakabva nezvimavheji izvozvo zvatavabika tikatodya, todya futi manero.
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita saPatience Maviri ane makore 13 ekuberekwa uye anogara nevanengena vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda uye anoti wonguva zhinji iye nevanengena vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo asi chinenge chiri chishoma hatisi kuguta. Kuchikoro hatikaenda kuchikoro tinodzingwa. Hatina kubhadhara school fees saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba avo vanogara nevana vavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha wekatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazuvano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita tirikunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo. Ameno vanhu vacho mari yacho iri pasi handisi kuzati vanenge vachizotengesa nemari asi mari yacho iri pasi.
Nhengo yeparamende inomirira Norton vatemba muliswa vanoti vari kuedza napose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vashanda pamwe chete nemakanzura. Vamuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipihwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu.
Toni ine population iri kukura inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people here zvino zviya 80 to 100,000 people. Ende zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu. Zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaita vanhu. Chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton lenda ina kukwira. Kukura production haisi kunyanyo ita nemazvo. Though it's a peri-urban area kune farming iriko land kunana what 13, 14 and 15. Drought ina kubetsera zvakare. Kuti tibe tuone kuti vanonona chikafu chavo vagara vachirima muma town dimomo zvibagwe zvavo asi pari zvino zvatiome inenyazi nedrought dzata receive it.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muZimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Dhorobha reNorton ndiro rakanzi neWorld Food Program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya. WFP inoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita seNorton yakabva yaparura kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi munyaya dzechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri tinodzokorora dare resenete remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ane kuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.